manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 28, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba, avo vakadzingwa muZanu PF, vanoparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. ZANU PF yoita maprimaries ayo mangwana, dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Zimbabwe yobvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zviri kunyoreranwa pasi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vachinge vasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Tovhotora Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
ZANU PF here kana MDC alive?
Vashara pamusangano wavaita nevatsigiri kwaJonasi kumaruwa ekwaseke nhasi vachamisa vati vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa navamunangagwa nevekune dzimwe nyika vachiti vanoda kuona kuti pane chakanakira nyika neveruzhinji here muzvibvumirano izvi.
We are not open for business. We are best for business. We are good for business. Saka patinoenda pinda Zimbabwe is good and best for business. We are not going to open, nokuti ukaopen house ichinopinda mauri unofanira kugara wakavhara magedhi enyika yako. Asi uchiti hati vanopinda vanopinda vachiita business renyika. Hatidi matoti, ndosaka ndakati zvese zvakasainwa naMnangagwa ndichingopedza kuvhota ndoti mapepa ese akasainwa naEdinga wepano zvakashandira nyika izi tozvichengeta. Kana zviri zvavo zviri zvokumba zvese ndiri kukanzura makondirakti iwavo. Zvokarai kumba.
Vachamisa vatiwo kana vachinge vapinda panyanga vachaitawo kuti nhepfenyuro dziwande munyika.
Muna July pandiri kupinda pamunongondita president wenyu ndiri kuita kuti munyika muno musava neTV 1 kubva muna 1980 38 years, sine 1 television. Ndiri kuita kuti TV ivhurwe iitwe nemamwe maprivate operators vakwanisewo kutepfenyura vachikritisaiza hurumende vachipa vanhu mukana wamashoko akasiyana. Zvo zvatiri kuita patinongopinda. Patiri kupinda maradio station tiri kuvapa malicense ekuti akwanise kutepfenyura zviitike kune dzimwe nyika. Totova nemuono wakaoma.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vakwegura vacharapwa pachena kana vakavhoterwa kutungamira nyika.
Patiri kupinda apa isu tiri kutaura apa irozi healthcare system tinee tine adult care. Kana une 65 years kuenda kumberi rapwa mahara. Famba nemabhazi ehurumende mahara. Famba nezvitima zvatiri kunzwa mabullet trains mahara. Roora kana kuroorwa mahara.
Maerano nemakakatanwa ari muMDCT vachamisa vati vatogadzirira kare kuti veruzhinji vasavhiringidzike pakuvhotera bato ravo sezvo vakasarudzwa kutungamirira chimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vachiti vachakwikwidza sarudzo idzi vachishandisa zita rekuti MDCT. vachamisa avo vanga vachifamba nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanosanganisira vatendai BT vaJacob Ngarivhume pamwe navaMathias Gujutu vati vachagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji varerukirwe neupenyu. Zvichakadai, vachamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vari kuenda mhiri kwemakungwa kuLondon svondo rinouya kwavari kunoita misangano nevari muhurumende yeBritain. Vachamisa vakatarisirwa kuita mumwe musangano nevatsigiri vavo kumamina kumondoro mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbo miririra masvingo Eben muNational Assembly avo vakadzingwa mubato reZANU PF zvichitevera kubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika gore rapera vaDaniel Shumba. Nasi vaparura bato ravo reUnited Democratic Alliance kuchitungwiza. Godwin Mangunjwa anoti panyaya iyi.
Vashumba au vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo navaSavia Kasukuwere. Vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura. Vati bato ravo rinoziva zvinorakitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere.
Tichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari pava vamunangagwa navamwe vavo. Isu toda kunze anonzi constitutionalism. But zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muZimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo.
Vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita seZANU PF, MDC, NPP nemamwe. Vashumba avo vaimbo vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaEdward Kakora vekumashonaland syndrome vaudza Studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe kwakatsamwisa vatsigiri vakawanda veZANU PF mumashona Land Central.
Chokwadi ndechekuti kuu yakaitwa muna November yakasakadza masupporters eZANU zvokuti ndo kune mhomho yakawanda yari kusupporta UDA. Kozoitawo zvakaitika muMDC mwedzi mishoma yapera mastructures eMDC iwo ari mumashona Land Central vapera vese kuuya kuUDA nokuti somehow hapana munhu anosupporta.
Vashumba avo vakambodzingwa muZANU PF zvekare vakatanga bato ravo reUnited People's Party muna 2006 vasati vadzokera zveMuZANU PF muna 2008 vati UPP yakafa kare. Vati UDA ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende makanzuru nechemutungamiriri wenyika. Mudzidzisi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvirikitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga reZANU PF. Vati ZANU PF yakadzinga vanhu ava mushure mokuona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano. Mupepeti webepa na The Observer uye vari nhengo yeZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tonjana vaudza Studio 7 kuti mapato angawande muZimbabwe asi mapato anosigirwa zvakanyanya iZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa.
Tungori tumapati tungoripo kudzi munhu anenge achifarira kunzi ndiri president, ndiri president. Asi une vanhu here? Hana kana vanhu.
Zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo pave kutemesa musoro Zimbabwe Electoral Commission. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangoja.
ZANU PF iri kuita sarudzo dzemaprimaries mangwana mumatunhu ose emunyika. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemakanzura, National Assembly neSenate. Gadziriro yesarudzo idzi yanga isina kumira zvakanaka mubato iri sezvo panga paine makakatanwa vanhu vachipumana uroyi kuita chioko muhomwe pamwe nekuratidzira vamwe vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka zvikuru kuvanhu vanofungidzirwa kuti ndeve Generation 40 iyo yagara ichirwisana neTeam Lacoste inotsigira mutungamiriri webato vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 yaedza kutaura nemurongi wemisangano muzano PF vaEngelbert Rugege asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti rwendo runo ZANU PF ichabuda isina kusimba nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri.
Mbenge iri mumusangano wezano pekwete havafaniri kunge vachitaro kunyanya zvinhu zviviri zvisingafaniri kunge zvichiitika zvatanga tichiona nyaya yemhirizhonga kurovana nekuvhundutsirana hazvipiwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Chepiri, nyaya yekubirira haisi iyo nekuti tikaona zvichitai pamuti munyoro wezano pf komiti yakaoma kumaopositeni vanozotii. Saka tinokurudzira isu tichiongorora kuti ngazviitwe mune zvakanaka, ngavasaita bowa nemhirizhonga, ngavasatirirana kana kurovana kuti uve mucherechedzo wakanaka wekuti sarudzo dzatichazoenda mberi idzo dzenyika yose dzevamupato vakasiyana anenge achiungana dzinenge dziine runyararo. Kunogona kunge dziri nziro mbiro dzekuparara zvakare kwemusangano wezano pf. Vamwe vanenge vakundwa kana kuti vanenge vabviswa vasairirwa kurutivi voti aiwa haiziyiwi tava kutanga wedu musangano. Ndo matambudziko atinogona kuona iwayo.
Mune dzimwe nzvimbo takatoona kuchiburitswa mari, vanhu vachitorwa mavhidhiyo vachitopa vanhu mari vachiita sokuno vari kutotenga sarudzo idzi. Zviri kuitika kwakawanda wanda here semanzwiro amuri kuita?
Hongu zviri kuitika kwakawanda uyezve kushayiwa zivo kwekuti vanhu vanenge vachifunga kuti nekuti havana nonguva havana chavanenge vakaitira vanhu vemunzvimbo wemunharaunda vomhanya mberi nemari kuda kutenga mavhoti hazvitendedzwa, hazvisi pamurawo. Asi tinotenda kuti zviri kuburitswa pachena, zviri kufumurwa. Tinoona iko zvino vanga vachizviita kunzvimbo dzekunanagweri kwekwe vafumurwa, vanofanira kunyara nazvo.
Kukokera kwavari kuita vange vachifanirwa kunzi vafambe vari pamwe chete kuti vaedze kudzikisa matambudziko iwaya ekutukana nekunyombana kana kurwisana.
Izvo zvakatotekeshera maprimary ari kuitwa yezano pf. Asi tiri kukurudzira utungamiri hwemusangano wezano pf vamunangagwa nevamwe kuti ngavataure vakamira chaizvo kuti kwete hazvitendedzwa, hazvisi izvo, harisiwo gwara remusangano rekuita mhirizhonga nekutukana nekunyombana.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Hurumende inoti yava kubvumidza vanhu kuti varime mbanje zviri pamutemo yekushandisa semushonga unorapa unenge wapiwa munhu nachiremba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Pasi pemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, gurukota rezveutano ndiro rine masimba ekubvumidza vanoda kurima mbanje zviri pamutemo. Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights vaNicholas Wazadza varumbidza danho ratorwa nehurumende vachiti zvichabatsira vanogadzira mishonga. Dr. Wazadza vatiwo zvirwere zvakaita segomarara zvinodawo mishonga ine mbanje mukati.
Kutenderwa kwaita kurimwa kwembanje nehurumende yeZimbabwe shure mekunge vachitarisira kuti ivo vachange vachipa vanhu magwaro nemapepa anoita kuti vanhu varime mbanje zvakanangana nokubatsira bazi reutano nevaya vanobika mapirisi nemishonga iyo inoshandiswa zvimwe zvinhu zvatinowana mumbanje. Tinoona sekunaka kwazvakaitira bazi reutano nevaya vanobika mapirisi kumafarmacists uko nekumafarmacologists. Zvakatarisisa zvikaonekwa kuti mumbanje mune mamwe atingati machemicals anowanikwa imomo anobatsira kurapa zvirwere zvinorwadzisisa zvakaita segumarara. Izvi tichizoona zvakanaka kana mbanje ikakwanisa kurimwa nevarimi ava.
Dr. Wazadza vatiwo kushandiswa zvakaipa kwembanje zvine njodzi, nekudaro zvakakoshawo kuti hurumende inyatsoongorora kuti mbanje iyi haizoshandiswi zvisiri pamutemo. Asi amai Dorcas Chiwa vanogara kumufakose vati senyika ine uori vanotyira kubvumidzwa kurimwa kwembanje uku. Amai Chiwa vati zvinenge zvichida kunyatsoongororwa zvakadzama kuona kuti vanhu vanongorima mbanje kuti ishandiswe mukurapa netsvagiridzo chete.
Ini nhangu panyaya yekurima mbanje zvekulegaliza mbanjeka zvinotoda kumonita Nokuti vakangosiya munhu wese achingo irima ka. We are sitting on a time bomb senyika. Saka zvinotoda kumonita chaiko kana iri fo kurapa. But vakangozosiya ende kumunde kwacho anenge achimonita ndiani kuzvika munhu achashuta indichada kutesta kuti inombonyanyoita sei.
Izvi zvatsigirwawo naamai Pretty Gambiza avo vatiwo vanotyira kuti vanhu vanozotadza kutevedzera zvinangwa chaizvo zvatenderwa kurimwa kwembanje munyika.
Nyangwa ndosvikatira zvakashata nokuridza kuti kurudzira kuti vanhu vadiki vese vapute mbanje. Munhu anese ari grade 7 anotanga kutopinda mbanje.
Zimbabwe inyika yepiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho. Mbanje hachisi chinhu chitsva muZimbabwe sezvo ichirimwa kumaruwa. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inogona kurima mbanje yekutengesera dzimwe nyika, izvo zvinogona kuunza mari yakawanda. Nyika dzakabudirira dzinotengesa mishonga inenge ine tetrahydrocannabinol iyo inobva mumbanje. Asi munhu anofanirwa kunyorerwa prescription nachiremba kuti atengeserwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombonzwa chiziviso chehurumende yeAmerica.
Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika riri kupa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu kumunhu ane ruzivo nezvekuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica, Joel Shram. Musi waKurume 18, 2012, Shram uyo aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe akapfurwa akafa muTaiz kuYemen nemurume aive pamudhudhudhu. Pakaurayiwa Shram, murume uyu aive mudzidzisi werurimi rwechirungu paInternational Training and Development Center, chimwe chezvikoro zvine mukurumbira muYemen. Mushure mekuurayiwa kwaShram, chikwata cheAl-Qaeda muArabian Peninsula chakati ndicho chakanga chauraya Shram. Kubva pakaparurwa Rewards for Justice program muna 1984, America yabhadhara vanhu vanodarika makumi masere mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora. Vanhu ava vakabatsira kuti magandanga asungwe. Chirongwa cheRewards for Justice chinowanikwa paTwitter inoti @RewardsForJustice. Munokwanisa kuziva zvakawanda nekuenda pawebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Anenge aine ruzivo rezvakaitika kuna Shram ngatumire tsamba mbozha kuinfo@rewardsforjustice.net kana kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. Ichi chiziviso kupasi rose chabva kuhurumende yeAmerica.
Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. nazi taita rombora kanaka kungetine urukuro nemumwe mudzimai ari kushanya imomuno muAmerica. Regai tiende kwa avari tinsi kutindiani uyezwe kuti chirongwa chipi chavanga vafambira iko kuno ku America vachibva kwa mutare ku Zimbabwe.
Vangu ndinonzi Gertrude Shumba, ndiri executive director we Family Caring Trust. Tinova base tiri ku Zimbabwe. Kuna kundawe ya ku annual planning workshop yedu ye USAID. Kwa kwatino na funding from PEPFAR, saka ndinofara kuti takapedza musangano wedu zvakanaka uye takwanisa kuti tisaine maplans edu e2018. Saka USAID inenge tichisupporta zvakare tibatsire vana maorphans and vulnerable children kuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti muuye kune misangano ya mauya uyezve tichabatsira sei pamunodzoka kumusha.
Zvakakosha chaizvo especially zvakaitwa nehurumende iyeyi yeAmerica yekuti my implementing partners tiuye tizoshare maideas at global level, tichidzidzawo mabest practices, tichishiyawo mabest practices edu sezvo tichisupporta maorphans and vulnerable children ekuZimbabwe. Vanova vana vane utachiwana hweHIV, vana vabereka vakashayika neHIV nevamwe vanenge vachingova vasina kwanisi kuzviendesa kuchikoro, saka tiri tichibatsira panyaya dzemaschool fees neeconomic empowerment uyezve nekuona kuti nyaya dzehealth dzavo dziri well covered.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichochi semudzimai?
Chakaita kuti titange chirongwa chekuchengeta vana vari orphaned and vulnerable inyaya yekuti zvo muZimbabwe munoziva kuti prevalence HIV yakambokwira chaizvo, iko zvino zvaiyadzika yapa 11.5. Saka tine vana vakawanda vakashaikirwa nevabereki, vamwe vana vari kurama neutachiona, saka vana ivavo vanoda kuti vawanewo support yekuti vadzokerewo kuzvikoro, vakwanise kuwanawo chikafu chakanaka uyewo vakwanise kuti vararame upenyu huri nani. Vamwe vanenge vachida kutozoenda kana kuti vatsvagewo mabasa vachitrenwa, yatinoshandisa maprogramu yatinoti yeDreams Initiative yatinenge takafokasa vana vasikana vechidiki mukumanikaland.
Muri kushanda nevasikana vechidiki vakawanda sei uyezve mukati vari kubatsirikana sei?
Tiri kushanda nevana vakawanda vanosvika 8500. Vanova ivo vatiri kubatsira mukuti vave neeconomic ready, yatinoti economic readiness. Vatinotraina mashort courses sezvakaita kana kuti dress making kana kuti cake making kana mabasa ese akangosiyana-siyana emaoko anokwanisa kuti vazokwanisa kuti vazviraramire pachavo.
Kune vamwewo madzimai vakateerera vanoti ndingazvigonawo here zvamuri kuita, mungavatichii kana vachidawo kutanga zvirongwa zvekuti vabatsirawo vamwe?
Takatarisa kumadzimai tozva kuti zvinotinetsei sewomen leadership, asi zvinongoda kuti munhu wee nefocus uye nekudzidza from others kuti how can you make our community the better community. Nokuti unozva kuti kazhinji madzimai tinozvitarisirwei pasi kuti tingazvigona here, asi ndofunga munhu kangowo nemamentors ako and being a transformative leader tinoona zvichiendeka, uye toonawo kuti zvakare kana mabasa edu nokuti semadzimai tisi tinoziva matambudziko evana zvakanyanyisa kudarika ana baba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous Mhlanga. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudzawo zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota recabinet rekubvumidza vashandi vehurumende kuti vange vachipinda munhaurirano dzemihoro, kana inganzi pachirungu collective bargaining, nehurumende pamusoro pemari dzemihoro yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou. takatanga nekuwa bvunza kuti vano tambira sei dano rehurumende rekuwa bvumidza kunge vachipinda munhaurirano dzemihoro.
Ayo mashoko anotaura nevanyori vamapepa, asi ndinozva kuti mashoko amanyausa mukanwa anoda kuti aone sokuti varairidza vana nyaya, because varairidzi vakaseva petition kuna minister wambengezi musi wa 27 March yokuti vachanga vachiramwa mabasa panotanga kotoro rechipiri. Chimwe chikuru chavaitaura zvekare ndechekuti muhurumende hamuna collective bargaining, izvo zvinova zvinotaura nesection 65 yenew constitution. Saka zvataa kuona zvichinyorwa izvi zvaakuda kujustifya sokuti varairidzi havana legitimate cause yekuti vaende kustrike nekuti hurumende yakatobvuma. Ndosaka varairidzi vakazofoma mubatanidzwa wavo wefozeo kuti vaone kuti zvingava nani kuti vambomira vega ezvesekta kuda vangafosa hurumende kuti itaure navo necollective bargaining. Saka varairidzi vari kuda collective bargaining iri pa2 levels, iri at a broader level nesectoral level. Izvi zvaakungonyorwa izvi kuda kuti taso kuti vashandi vehurumende havana nyaya nokuti hurumende inoda kugadzirisa zvichemo zvavo, but shoko handizvo zvokuti kuda kusengedza vashandi vehurumende denguri namazwe nokupa promisi dzisingabudi. Ichinozva kuti collective bargaining hakuna, and collective bargaining zvimwe zvezvinyunyuto zviri kudiwa navarairidzi pavada kuramwa mabasa panotanga kotoro riri kuuyai.
Asi mati mambowanawo here mukana wekuti munge muchikurukura nehurumende pamusoro penyaya yecollective bargaining iyoyi?
Pakambotaura kuna 2014 tikaita mastudies akatoenda kuna na South Africa, ipapo munhu aitungamira kugovernment vanga vari maichitauro vanga vari public service, but tava kufunga kuti tava kusvika pokupedzisira apa even pachizouya, because new constitution yanga ichangouya. Ndopakabva maichigwamba vabvisa ikoko public service vaisawo kumoko. Saka hurumende inongogara ichitambisa nhova vashandi vayo, inopromisa ichinyepa. Iko zvino kana yaida collective bargaining yaizotora vashandi vehurumende ichivaisa kuofisi ya president necabineti, kunonotaurwa nani ikoko? Saka manyepo aya manyausa mukanwa kuda kuita sokuti hurumende iri kuda kuitira vashandi vayo zvakanaka, asi hapana zviripo makumbe enyoka.
Aiwa tinotenda zvikuru Dr. Joe. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi. Mutare City 0, FC Platinum 1, Black Rhinos 0, Bulawayo Chiefs 0, Herentals 0, Harare City 0, Nitroot 3, Capes United 4, Chicken Inn 1, Yada 1, Ngezi Platinum 1, Highlanders 0, Shabani 1, ZPC Kariba 1.
I will cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in this jungle, we don't need trouble. Second number one, I'm gonna get down. So I ain't shy and I talk like I get young, young. Baby, in the second, then I'm good to worry.
Takupa inzwisa yekambo kachangoburwa Mesh Up Mind ka DJ Radix. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba
Avo vakadzingwa muzanu PF vaparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana. Dzimwe nyanzvi dzichiti mbonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.